Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navamunangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvakangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenedzwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika pahofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimirana muganhu navamunangagwa. Vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga musangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino-zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Kuvenu varwe kunze vanenge vachiuya kuno kana vanenge vachienda ikoko vanenge vachionawo kuti kutorowo nemaattitude vabwe vari kuita zvinhu vari kugona kuita music kuti music yedu iri dzomabhazi tizen right the way of marketing our music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot Marco vanoti semaonero avo kushandiswa kwemadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda nawo nekuburikidza kwekuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana sedzeintaneti.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy Mary Anibal anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwewo vanoita zvemitambo vaita mbiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMaititi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ni Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, Van Napoleon Yani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachionawo maitiro anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless, televisioni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dandemutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu vemunharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidza ine mufaro pachirongwa chedu, mukatitsanangurire kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve tichange tichifamba sei.
Ndine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepenyura chirongwa chemaaward kana mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takangangana nekuda kukurudzira hunhu hwedu hwatakakura tinahwo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaaward kana kuti mikombe chinge chizopiwa vanhu vanokodzera. Kera kweshondekoko tiri kutepenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatingati makategori kana kuti mabazi akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinominika kana kuzvisarudza kana kusarudzawo vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mabhizinesi vanoti kana vachinoita mabhizinesi avo vanopedzeka kumanhu chedu vachibatsira vanhu vanovakazvitakara vatingati vemahumanitarian vaya vaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achitambisa kuti vanhu vazvinominete kune vemaati vemuafrica. Saka vemuzimbabwe muno mu10 ezetotu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa chenyu ichi rini.
Kubva muvhuro iwoyu kwatakanangana nawo zvichienda kumberi chinosvika muna September zvakazara zvanenge vachikwanisa kuzozviwana pamasaisai edu.
Vanenge vachikwanisa kuti vawanikwe ivo vachisarudzwa kana kuti kunominatewa vanenge vakaita zvakaita senesi
vanhu vanoziva kuti vaisa zvakawanda zvakakwana munharaunda dzavanogara tinga investment kana munhu ari kunge ane business yake tinoti munhu uyu akamisa kuitira wechi zvemunharaunda yanogara kana kuti kwakakura kana kuti anobva ingabe kuti akachikoro ingabe kuri kudii kana kudii zvako zvine mutsindo zvekuti vanhu vanoona kuti izvi zvino zvinhu zvinobatsika vangange vari avo vanokurudzira tingati kana ikodzero dzemadzimai kana kuti dzevakaremara kana kuti dzemayuth vanenge vachipinda ane makore kana madzeni kana kuti makumi nemashanu ndichita basa iri wonoinda kwanzakuita chikati chakati chakati ndakabatira vanhu migodhi ndikazokwanisa kubatira vana zvakati kana kumadzimai zvakati vanhu vese ivavo muuwandu hwavo vanhu vatikuda kutenderera vanhu vatikuda kuramba tichikurudzira vanhu vatikuda kuti vamwewo vaone kuti kuita zvinhu zvakadai zvikwakanaka
semudzimai chii chakaita kuti mufunge kutanga kuita chirongwa ichi
chakandikurudzira chinhu chishandisa kuona zvimwe zvirongwa zviri kwemazuvano zvimwe zvirongwa zvakuda kuti vanhu tibhadhare mari kupinda mazviri asi isusu tinenge tichiti toda kukurudzira kana kutenda nekuti chirongwa ndechekutenda vanoshanda vanokuita zvakanaka munharaunda vatiri tichida kuvapa maawards saka zvino kana tichiti toda kutenda vanasisimari kana vasisimazi vanopota vachitipa zvakanaka tozoitirei zvekuti vatende kana kuti vatitipei mari kuti tikupei awards saka inini seumwe munhuwo anoshanda munharaunda nevanhu ndakaona ndikati pane kakutendwa handinoda kuti tiitwe saka tinoda kutenda nenzira yemhando yepamusoro avo vanozvipira kuti vabatsire vanhu ndo zvakandipa shungu dzekuti pane katendero katinoda kuita vanhu tida kuvapowo kamari tinodawo kuvapowo zvakasiyana siyana zvekuti vadhiwo musiye vakabata vasvike musiye maawards nekuti tichange tine maawards nananezenda ari kuteera tinoti vanenge vahwina mikombe iyi vabudiwo vakabatsa chauviri kwete kuti tivatorere chauviri chauviri ichi chinova chinobatsira ivo pache zvavo nemasangano avanobata nawo saka toda kungotenderera vanhu shuviro yangu ndeyekutenderera vanhu nemhando yatinoda kutenderesa nayo
vanenge vachida kuti vaone uyezve kuti vanominete vanhu kana kusarudza vanhu vanoenda kupi
pane Facebook page inonzi The List by Identities Media kana kuti Identities Media Facebook page kwedu vanogona nditsvaga ini Nyaradzi Mashanje.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Musakangani wekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaFarai Maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Ngatinzwei vaMaguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment senatiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya pari zvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera munzizi nzizi dzakaita sana Mutare River wana Odzi River angova madhaka. Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari iri kunzi nehurumende ndoya vachawana. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuzviporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa temwa zvirikuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takamudzwa kurudzira yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makomba avo. Hazvisi kuitika here izvo amaguru?
Hapana zvandinoziva zvirikuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru ririkuitika muZimbabwe nderekuti mining yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mutemo yehurumende, mutemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu ivavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo iko zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tiri kuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvestor machina vya muZimbabwe. Makorokozawo vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botere kwaiko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwavavo achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate. Kunewo makorokoza edu echitema, kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura yeyodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kunzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvisherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro, nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutanda reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasai nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai hweWoman Life Freedom Movement hwakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechikedish Iranian akanga ari muusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijab. Vanhu vanosvika zviuru 10 nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps uye muna Gumiguru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRassei kwakanga kusina kujeka zvachose nekuti akaoneswa chitsuku achitochwa pamwe nekushungurudzwa. Rassei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yabudisa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganho yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rassei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarwayo Tel 1-0. Kuchiti Caps United yarwa Bekita Minerals 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neyada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties neyada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarwayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarwayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 ne Bournemouth. Newcastle yarwawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarwayo Everton 3-0. Aiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko achangotambira anotiwo imwe nhengo yeMD yeTCCC uye vaimbova mumiririri weBinga North mudare reparamende vaPrince Dube Kosibanda vasungwa paBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Abanye izibabe bekhonona ngohulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala ezimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwamnangagwa isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Kwezimaphandleni namhla sixoxa nezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 ababhalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe wangaphansi abanye abalandela ukwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcini sihlalo weSADC namuhla edalela eParliamente eMount Hampton, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi leAfrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu seSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasosha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyelilunga le-Citizens Coalition for Change obephethe isikhundla lesi. Umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampton obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile iSenate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngabamabandla aphikisayo.
Imeeting le meeting la ihlala phansi ile agenda yayo. Babe kwathi sifuna ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga e-Citizens Coalition for Change edayile eParliamente, umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe lolu daba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, i-constitution yethu, isekelo sombuso sethu siklie.
Umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako loMnangagwa labanye bakhe. UMnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uyichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le Africa eZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Awaziwa ukuba eZimbabwe liza kuquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye wolombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region, silama challenges kuKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeke okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abaka khulumi ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU PF former liberation movement, so bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama opposition political parties ase Africa, ama opposition political parties ase SADC anjenge EFF ka Julius Malema, iDemocratic Alliance, ama NGO obo Helen Suzman Foundation ukuze afake ipressure kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
I-region yethu isuke ku-region ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe, ezombangazwe, kodwa ikhangele endabeni zomkhonomi, endabeni zempumelelo, endabeni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholokho elikhulu izolo emfuleni weSin River esabelweni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. Ele Ukraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk loba ele Russia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Israel liqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingama-40 eGaza selo kwaqhamuka impile ngomphopho nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
weze mapandeni namhla izakamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikudumezi somkati ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni seNduna uMvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani cela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako sihamba sibanike wona. Sidla kanyanga natitiyo yazwe kuthi sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana eseyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi besegula sesitshala ikhanda. Owami umzukulu nenkade engingekho ngesililweni umbizele sokuthi sokunzima mthole ekhwehlele ekhaya ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa, sicela abadala, sicela ama-discipline elingekho khonapho liyazihlalela nje lijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna uMvuthu uthi banengi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umhlelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu le ogula iBP kumele edle impitana 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 ithole ukuhle, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleland North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho kuyathisa izakhamizi zakoMvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa yindlala, uthi selaphi abanengi ikwashiyokha kubalela abakhulileyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange koMvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa wafowembula
gukama.
Sawakhuluke Nokuthaba Dlamini kula ngapho ke eWange. Kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela kubalaleli. Siyazi ukuthi i-Women's Day ikhona lapha eSouth Africa ngolesihlanu umhla ka-9 kuNtulikazi, kodwa sithe thina sizathi senze ukubungaza leli langa ngesonto kumhla ka-11. Ilanga lethu libe lihle kakhulu, abantu kade sibanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile. Sibonge futhi lakubomama kade bekhona.
Lalithe
lizaqhatsha obesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana likwenzile yini lokho okumqoka okuphume kule umhlangano kuyini
njengokuthembisa kwethu sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi layathola okuncane ongamasentana sibatholile omama bafikile basincedisa nathi besincedisa khona besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi basiphekele lokho besikusiza kudla basise vele lama guest wethu hayi basebenzile kakhulu mama siyabonga kuningi okukhulunyiweyo kubo mama ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke iminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama ikakhulu lapha e-South Africa lapha esihlala khona besilabomama abavela ezinhlanganweni ezijiyeneyo abomama abangama-activist abomama abangabo-business woman omama abakhona ku-finance abomama abakhona ku-health befundisa omama abaze-finance labo befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani sibelela ngelihle kakhulu omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo besilebo mama abavela ezinhlanganisweni omama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha e-South Africa njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho besilabo mama abalama business silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele mama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills okuziphilisa bengachatshwa bazichathe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo babe labo lama business wabo singacabangela lokuthi lelilanga lingaze libe likhulu kangaka omama bafunde okukhulu kangaka njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sizahlangana futhi labo mama sihlangana labo mama abazabe sebelomnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabo mama abatshintshileyo
ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwayo
sengiphetha msakazi omama basawadinga ama platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda bafundisane laba ama business bakwazi ukuthi ama business abawayenze kanjani so njengoba sinanzelile ukuthi abamama badinga ama platform njengalawa omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo lathi basincuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba bazabe bethi sikufunde sifundisane singomama okuyikuthi kuyinto ezahlala siyenza njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha e-South Africa so akusinto phelileyo namhlanje into ezoqhubeka mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka singayenzi kanye ngomnyaka ngiyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga so isikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba esilethelelwa muntu kameli inkomo wonke maviki
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lajona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lajona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4 Iningi likhuza umhlola, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha, esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo, udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfaka Nkomo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka, zigcine ngathi ziyalahleka, zingasebenzi kahle. Kuyatholakala, yeah. And then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe. And then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi sika, bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Baso kwenzakala isiga esinjalo, then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment. Indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesi selokhuzeni postnatal depression or lokhuzeni. Kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi i-puperium i-stage from umuntu esanda ukubhebha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukubhebha nxa umuntu esezele, esebhebhile, esethola umntwana, amasonto okuqala, amaviki okuqala la isithupha i-6, i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusate psychosis. And then i-puerperal psychosis yabe ukuthi umuntu ongumama ozele umntwana, and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo, akamfuni, and then engakhona ukuthi amlokhuze, amkhubaze, amlimaze, nayalo kumncelisa engamncelisi, kanje into ezinjalo engamumisi. Yizimpawu lezi ezikhona, and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem, abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no, i-behavior yakhe itshintshile, maybe kasalali, kaziphathi kahle, kagezi, kakami inwele, kagqoki kahle, into ezinjalo. Yizimpawu zakhona ezinjani ezihamba phambili, and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha, esibiza khona nge-puerperal locusate psychosis, because le postnatal period nayo ine-period, inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala, nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni, thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa, and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe. Okufike kuthini, amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamguqula ekhona ukubehave ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi. Kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncedise.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifoka Nkomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba eledubia masters liphethe idlalade elitsha ilesihloko esithi amagama ahlabayo. Nawu umkhokeli walo exoxa lontukamini Nkomo weStudio 7.
Yetupitupia barizila koko hailatinahi. Salibonani kuStudio 7, salibonani balandeli olibingelelayo TK Dube Kutumelo Kolwani Chahala Kumahango Zalwa Eplant Kwame. Endimeni yasemculweni kutsho ukuthi niqale ngo-2006 ngabuya ke ngajoyina indolwane Super Sounds ngo-2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo-2010 sengilo Alfred Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo-2011 okuthiwa ngusithuthi sinjani sabuloko kundolwane ke saphunyuka ngo-2013 lapho esifike sayenza ikholapho khona lo-Precious Manyonyoba sachaya usithuli siyezo saqhubeka isidupu yamasters njalo ke ngo-2015 sarekhoda umfundiseni 2016 sarekhoda umhleli wazo 2017 umumo utshintshile 2018 wenzangani 2019 emaphukwini omfazi 2020 amazwi kaphethe 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapha engifike ngahlukana khona lo alilaye waqhubeka la isayenzo kwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo-2023 makhipha inkemenkeme kuzothi ke 2024 leyalo nyaka amagama ahlabayo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sibest ngase South Africa inombolo lapho elingasithola khona +27 78 466 26 24.
Abalandeli ubatshela wapha mashi
sicela lisikhulise lisiqhatshe umali lemicimbi efana nemichato amaphathi ngiyacelebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisileyo siyabonga abalandeli
libatlangungawokanyani musadiwa akibateliye erikomutakule mobide morana motsegano tsete bosego ke ratela go bolawa ke sirame libatla go nkaoganya le mosadiwa ga ke batle le yena ga ke re kitse nako bare donga go mtsengi batho ba bua ka ga ke sa kgone le go tlwa yone kiri ga ke re kitsabele bokala batho ba seba seba ba bua ka ga ke sa kgone le go tsheka dikoko ke re kitsabele go senya mura ke ngwatile ne wa balaba ga ke sa itse ke kae nna ora ka le mora mo kwe bana mama deliye ne ubua ta ne maji sabele ga e go Zimbabwe ile nna
yeloke umculo omnandi kakhulu owedubia stars siyabonga kakhulu olubrasa kanjabulo ngumthembo sithembayo keep stube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.